Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera akanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemuvhuro mbudzi 28, 2016. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Reserve Bank of Zimbabwe inoparura mari yemabond notes nhasi iyo iri kutambirwa zvakasiyana-siyana nevanhu vemunyika. Vanhu vemuZimbabwe vobatana neCuba mukuchema waFidel Castro avakashaya nemugovera. Sangano reZimbabwe Election Support Network rinoti panoda dzidziso yakakwana kuvavhoti zvichitevera sarudzo dzakaitwa kuChimanimani West nemugovera. Ecapes United inoenderera mberi nekupemberera kusimudza kwayo mukombe weCastle Lager Premier Soccer League. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mabhanga munyika nhasi atanga kupa vanhu mari yemabond notes, uye kunyange hazvo vamwe vezvitoro pamwe nevanotengesa mumigwagwa vambotanga vachiramba kutambira mari iyi mangwanani, nekufamba kwenguva vazenge vave kutambira mari iyi. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Nhasi bhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe raparura mari yemabond notes iyo yange yave nenguva yakareba ichingonzi ichauya, asi mangwanani zvitoro zvikuru muHarare zvakaita seOK Zimbabwe nePick n Pay zvange zviri kuramba kutambira mari iyi zvichiti zvange zvakamirira kuwana tsanangudzo kana kuti masecurity features emari iyi kubva kuRBZ. Asi patazotenderera zvekare panguva dzekumasikati, zvitoro zvakawanda kusanganisira OK nePick n Pay zvange zvave kutambira mari iyi. Vamwe vanotengesa mumugwagwa muHarare avo varamba kudomwa nezita vanoti vatanga kutambira mari iyi pavangoona vanhu vachibuda nayo mumabhanga.
Tangovaona vachibva mumabhengi, saka tatitikarega kuvatora tozoshaya mari madhola nema $2 $5 apa handisandaiwana.
VaRichard Virindi vanoti kunyange hazvo veRBZ vange vari kushambadza nezvemabond notes vange vasina ruzivo rwekuti mabond notes anenge akamira sei, asi vamwewo vavanoshanda navo avo varamba kudomwa nezita vanoti vapedzisera vave kutambira mabond notes nekuona kuti vangatoenda kumba vasina mari.
Zvine nemabhondi ndambotanga ndichimbozopedzisira ndakutozovatambira ndatoona kutoti ndingatoenda ndisaka mari kumba, asi tandotoona kuti bhondi kera harina kwarinotomboenda kana nekuti kuservice station chaikoko fuel havasi kutenga nema havasi kuda mabhondi kutenga fuel vari kuda maiyo mapepa edu ayekuyesa ndo havari.
Zvichakadai mukuru werimwe sangano rinomirira vane zvitoro reConfederation of Zimbabwe Retailers vaDanford Mutashu vaudza Studio 7 kuti nengo zhinji dzesangano ravo dzatambira mabond notes. Vamutashu vanoti uwandu hwezvitoro zvange zviri kutambira mabond notes wange huri kuwanda nekufamba kwenguva, uye kunyange vamwe vanotengesa mafuta edzimotokari vange vari kutambira mari iyi. Mashoko aya atsinirwa nemumwe mugari wemuHarare vatatenda moyo vanoti vose maonero avo mari iyi yazotambirwa kunyange hazvo yange iri kurambwa mangwanani.
Mashopu mazhinji emutaona anga achiramba mabond notes nenyaya yekuti vanga vachiti havana masecurity features, kasi kusazoziva kuti vazoragidzwa here masecurity features. Tazoona masikati pandaenda nichida kunotenga ndine mabond vatanga kuaaccepta.
VaBernard Nyasha ndemumwe wavakwanisa kutora mabond notes mubhanga mavo nhasi, uye vanoti vashandisa mari iyi kutenga airtime. VaNyasha vanotsanangura zvange zviri kuitika kubhanga kwavo nhasi.
But wangu wachiti iwo munhu anokwanisa kutora $50 bond note, but ndini ndandichida kuona kuti iri kubvumwa here kuma ma vendors ari kuibvumere uye kuma shops ari kuibvumere nekuti ndambonzwa runyere kupe rokuti mari yacho iri kurambwa kuma shops saka ndangotora $10 instead of $50 bond.
Vati nashe Eric Mzamindo vaudza Studio 7 vanoona sekuti yatambirwa asi havazive kuti zvicharamba zvakadai kusvika rini.
Kwanga kuine pfungwa dzekuti vanhu vasatambire mabond notes topfungwa dzanga dziriko vanhu vachingotyira situation senge yanga iriko muna 2008 asi nekuda kwekuti azobuda even mukataza maqe emabhengi mamwe anenge apera kureva kuti I think so far zvokutaridza kuti zvinenge zvagamuchirika.
Imwewo nyanzvi yezveupfumi vachishanda vakazvimirira vajames joa vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo vanhu vanogona kunge vatambira mabond notes nekuda kwekunetsa kwemari munyika izvi handizvo zvichapedza dambudziko rekushayikwa kwemari. Vati chikuru chinodihwa kuti nyika ikwezve mabhizimisi pamwe nekuva nemitemo inoita kuti mabhizimisi nemaindastry ashande zvakanaka achigadzira zvinhu zvokutengesa kunze izvo zvinounza mari munyika. Zvichakadaro imwe nhengo yetajamuka vapromise mukwananzi vasungwa nhasi mushure mekunge vaita musangano wekutaura nezvemabond notes muHarare. Imwe nhengo yechikwata ichi vadanford ngadzore vanoti pamusangano uyu vamukwananzi vange vari kutaura nezveurongwa hwekuratidzira pamusoro pemabond notes uhwo huchaitwa nemusi wechitatu. Vangadzore vanoti kuratidzira uku kuchaenderera mberi zvisinei nekuti vapiwa mvumo nemapurisa here kana kuti kwete. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Dare repamusoro-soro re-Supreme Court nhasi ratambira kubvisa kwaitwa nemagweta egurukota zvekutongwa kwematunhu vaSevia Kasukuere kupikisa mutongo waive wapiwa nedare reHigh Court wekuti kudzinga kwavakaita makanzura eguta reGweru kwaive kusiri pamutemo. Izvo zvinoreva kuti makanzura aya ave kudzoka pabasa. Mutorero yenhau Taura Ishava anotipa nyaya inotevera.
Vatongi vedare repamusoro-soro re-Supreme Court vanoti amai Elizabeth Gwaunza, vachinembiri Bhunu navaBharat Patel vatambira kubviswa kwekupikisa mutongo uku kana kuti withdrawal of appeal mushure mekunge vanzwa kubva kumagweta ange akamirira vakasukuere nemagweta ange akamirira makanzura aya. Amai Gwaunza vaudza dare kuti vatambira kubviswa kwekupikisa mutongo uku sezvo ivo nevamwe vavo vaona pasina chiri pamutemo chingatadzise kubviswa kwekupikisa mutongo uku. Muna kukadzi wegore rino dare reHighcourt raivera pamutongo wekuti kumbomiswa basa kwaive kwaitwa makanzura eguta reGweru navakasukuere kwaive kusiri pamutemo sezvo bumbiro remutemo risingape gurukota rezvematunhu masimba ekuita izvi. Munanya mavhuvhu wegore rapera vakasukuere vaivamisa basa makanzura ose gumi nemasere kusanganisira meya vaHamtendi Kombai vachivapomera mhosva yekutadza kuita basa nemazvo pamwe nehuori. Pamakanzura gumi nemasere aya pane makanzura maviri vaAlbert Chirau navaMoses Marecha vakatodzingwa basa zvachose. Vakombai nemamwe makanzura gumi vaive vakwira kudare reHigh Court vachipikisa kumiswa basa kwavo uku asi kusvika pari zvino komiti yevanhu vatatu inotungamirwa navatsunga Mhangami ndiyo iri kufambisa mabasa ekanzuru muguta reGweru. Bato rinopikisa reMDCT rinogara richichema-chema kuti gurukota rezvematunhu rinopindira munyaya dzemafambisirwo emabasa mumakanzuro emumaguta nemadhorobha ari munyika. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Ishava.
Makatsirira kunefenyuro yevanhu yeStudio 7.
Tiri kutepenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930
kana pa 6065 ne15460 kHz pa shortwave.
Sangano rinongorora sarudzo munyika reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESNI rinoti zvakakosha kuti Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC vane chekuita nesarudzo pamwe nemasangano akazvimirira vape dzidziso yakasimba kuvanhu pamusoro pesarudzo. Sangano iri rinoti ZEC inofanirwa kubuda nenzira dzekupedza nadzo mhirizhonga yezvematongerwo enyika pamwe nekutyisidzirwa kwevavhoti kuitira kuti sarudzo dzigoitwa murunyararo. Izvi zvinotevera sarudzo dzekutsvaga umiriri wechimanimani West dzakaitwa mukupera kwesvondo, idzo dzakahwinhiwa naamai nokutola matsikenyere veZANU PF. ZESNI pamwe nemamwe mapato akapinda musarudzo idzi anoti NCA neRDZ vanoti vanhu vaityisidzirwa nenhongo dzeZANU PF munguva yekutsvaga rutsigiro, uye ZANU PF yakashandisawo chikafu senzira yekukwezva vavhoti. Amai matsikenyere vakawana mavhoti zviuru gumi nechimwe nemazana mana nemakumi mana nematanhatu. VaEdmo Mutetwa vakakwikwidza vakazvimirira vakawana mavhoti zviuru zvitatu negumi nezvisere. VaPeter Gudyanga veRDZ vakawana mavhoti zana nemakumi masere nematatu, kuchitiwo vapesanai Musakanuka veNCA vachiwana mavhoti zana nemakumi manomwe nerimwe. Mukutarisa nezvesarudzo idzi, tabata mukuru wezesni amai Rindai Chipfunde Vava kuti tunzwe maonero esangano ravo panyaya yesarudzo idzi.
Sarudzo iyi yakafamba zvakanaka zvikuru pane zvemapolling materials zvaifanira kunge zviripo. Voters roll hapana ripo nemamaterials, uyezve yakatanga kuvhotwa nguva dzanga dzakatarwa. Zvese tikaona zvichiitika zvanga zvakatarisirwa ngedai zvichiitwa neZimbabwe Electoral Commission. Asi chatakazoona chaingooneka ndechepree election, mavhoti asati aitwa, kune vanhu vaingopiwawo vanarai zviya zvitakaona kunotoni yatinoti vote buying. Musi wokuvhota takaona pane mamwe mapolling stations vanhu vainyorwa mazita kubve kupolling station. Izvi tinongofunga kuti zvinokanganisa kusununguka kunenge kwakaita vanhu kuti vasarudze vavanenge vachida kuti ave mutungamiri wavo vachinge vakasununguka.
Saka makwaniso here kusvitsa zvamakaona izvi kusangano reZEC kuti rikwanise kugadziridzawo musarudzo dzemangwana?
Ehe, maripoti tinonyora totwavo kuZimbabwe Electoral Commission patinenge taita election yoga yoga. Uyezve tokuona kwamaita ripoti iroo tinongozviita futi kupublic kuitira kuti vanhuwo vange vachizviziva, uyezve tezvikurudzira kuti zvigadziriswe.
Taonawo muri kutaura nyaya yedzidziso, zvii zvamungati zvisiri kuitwa neZEC zvamungada kuti zvizoitwa musarudzo dzemangwana?
Takanaanhu vakawanda vachienda kuwrong polling station. Saka anenge ebiometric voter register uyezve nepolling station kuti voters roll, tiri kuona kuti pachaita dambudziko rokuti vanhu vakawanda vachirasika vachienda kumapolling station asiri avo. Saka tichikurudzira dai ZEC vaita dzidzo yakawanda chaizvo kuitira kuti vanhu vazive kuti vanovhotera kupi mushure kuvhota vasarasika, nekuti vanenge vafamba 5 kilometers. Saka kuti agomira mukiyo kuda 1 hour vozobonzo warasika achienda kune imwe polling station ne5 kilometers, vashoma vatinoona vanozokwanisa kuenda. Saka izvi zvinobva zvaita kuti vanhu vakawanda vatadze kuvhota. Saka ndokurudzira tii kuti adai kwaitwa education vanhu vaziviswa nokuongorora polling station dzavo kuti vazive kuti vanonovhota kwapi musi wokuvhota.
Vanga vari mukuru wezesina amai Rindai Chipfunde Vava vari parunhare muHarare neStudio 7. Veruzhinji muZimbabwe vanoti vari kurwadziwa nekushaya kwevaimbova mutungamiri weCuba vaFidel Castro, vachiti vakaita mabasa akakura kwazvo kusimudzira Zimbabwe pamwe nedzimwe nyika dziri muAfrica, kunyange hazvo vachiti pane zvaitadzwa navaCastro. Mutoro wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vagari vemuHarare vakaita savaGibson Machaya, avo vanotsigira bato reZANU PF, vanoti vaCastro munhu akashanda zvakasimba zvakaita kuti Zimbabwe ibudirire munyaya dzedzidzo pamwe neutano.
Nekati zvakaitwa navaCastro zvakanga zvakanaka chaizvo pakusimudzira Zimbabwe kuti ive inova nematicha akanaka, nananachiremba namanesi.
Nhengo yeparamende MDCT amaironia Bunjira vanoti kunyange hazvo vaCastro vakabatsira nyika dzakawanda, vanga vari munhu aityora kodzero dzezvizvarwa zvenyika yavo. Vaimbomirira Zengeza West muparamende vaColin Gwiyo, avo vaimboshanda nesangano reZimbabwe Congress of Trade Unions, vaudza Studio 7 kuti vaCastro munhu aive nemafungiro akasiyana nevamwe vatungamiriri vazhinji muAfrica.
Semaonerangwa Castro munhu akararama upenyu I believe in. Kureva kuti I believe kuti maCubans vanhu vanofanirwa kusungunuka. Saka akavamirira mustruggle yavo. Aka believe kuti vanofanirwa kuve vaine maconditions akanaka ekurarama nefundo dzakanaka akakwanisa kuzvipesua. Hongu ane ma differences ake haanga inawo neAmerica, but dai zviri izvo zvaiitwa nema leaders emuno muAfrica kuti vanoita zvavanenge vapromisa vanhu. Taide tiri parinani.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vachishanda nesangano reZimbabwe Democracy Institute, Dr. Pedzisai Ruhanya, vatsinhira zvataurwa navaGuyo.
Vamugabi vantu vavakuru pana vaCastro nemakore maviri. VaCastro vakafa vane 90, vamugabi vane 92. Asi vaCastro pakaona kuti urwere hwavo hwavakurira, vakasiya kutonga, vakatanga kurega kutonga muna 2006. Ndokuzoita officially leave kutonga muna 2008. Vakaisa munin'ina wavo. Munin'ina wavo, vanhu vangati ndezvemhuri, asi anga ari gurukota guru, ari mukuru wemauto muCuba. Munyika mavo mumu akazotora. Asi izvezvi takutonzwa kuti even varaul Castro vakutoti munana gore noya iri before March vanenge vatosiya, ende varikisa mutemo munyika mavo kuti munhu anenge ane makore makumanomwe hakwanisi kuti amirire nyika. Saka vari kuita mareforms avo kuti nyika yavedi indirire mberi. Ini zvangu somunhu wakati verenge zvishoma pfungwa dzavaCastro nekuva principled baya vari ipfungwa dzinoyemurika.
Nyika yeZimbabwe ine nhoroondo yakasimba yekudyidzana neCuba kubva muhondo yechimurenga, apo Cuba yaibatsira nezvombo nezvimwe kuvarwi vezapu kunyanya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa-909 AM, pa-4930 kana pa-13860 ne-15460 kHz pa-shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reEuropean Union ravimbisa kuramba richibatsira vanotambura avo vakatarisana nedambudziko rekushayiwa chikafu muMalawi. Komishina vanoona nezvenyaya dzechikafu musangano reEU vakapa mhiko iyi mukupera kwemushanya kwavo kwemazuva matatu kuMalawi. MuIndia zviuru zvevanhu zvakatungamirwa nevanopikisa zvapinda mukuratidzira nyika yose zvichipikisa danho rehurumende rekurambidza kushandiswa kwemari yenyika ine udzamu hwepamusoro. Vanopikisa vanoshoropodza zvikuru danho risati ramboitwa munhoroondo yenyika iyi, vachiti rinopinza nyika muchimbi-chimbi munyaya dzezveupfumi, asi hurumende inoti danho iri richabatsira mukurwisana neuori. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Vakaremara avo vakaungana muHarare Gardens nemusi wechina chapfuura kuti vakurukure matambudziko avari kusangana navo munyaya dzechirwere cheHIV AIDS, vanoti vari kusarira mashure zvikuru munyaya dzezivo dzezvechirwere ichi, uye vakasvorawo hurumende nekusavakoshesa. Izvi zvakabuda pagungano rakaitirwa muHarare Gardens, apo vakaremara vaisangana nekupana mazano pamwewo nekuongororwa pachena kana vaine utachiwana weHIV. Mutoro wedu wenhau Patricia Mudadigwa anotipa nyaya iyi.
VaEdwin Ndlovu, vanoshanda kusangano reDisability HIV AIDS Trust uye vasingaoni, vakati kunyange zvinyorwa zvine chekuita neHIV and AIDS zvakawanda munyika hazvishandisiki kuvanhu vasingaoni sezvo zvisinganyorwi neBraille.
Zvinyorwa zviripo zvakanangana neHIV zvakawandisa Zimbabwe yafamba zvikuru asi kuti isusu sevanhu vasingaoni hakuna zvinyorwa zvatinokwanisa kuverenga kana kuti kunzwisisa saka tiri kuti isusu kuhurumende nekumasangano akasiyana siyana anotaura neizvazvo ngatitaurire isusu ataurirane nesu isu tigovaudza zvatinoda
vahlovhu vakati havafunge kuti nhunha dzavo dzichagadziriswa sezvo mapazi ehurumende asingauyi kuzvirongwa zvavo kuti vaite nhaurirano vakapa muenzaniso wezuva iri vakati vanga vakoka mapazi akawanda wanda asi hapana auya kana kutsanangura zvakonesa
tinozvo kuti constitution yedu inoti munhu wese anofanira kuwana access to my health services takoka hurumende yedu yatinovimba nayo kwakurega kuuya kana kutumira shoko rekuti nemhakei vasina kuuya sevanhu vakaremara ndopa hatinoti paya hatikosheswi
muzvare Elisa Ravengai vanotungamirira sangano reFederation of Organization of Disabled People in Zimbabwe uye vasingaoniwo zvakare vakati zvinosuwisa kuti nyaya dzakavanzika dzeutano hwevanhu vasingaone kana kunzwa dzinopedzisira dzaudzwa vamwewo vanhu sezvo vakoti kuzvipatara vanenge vachitadza kutsanangura kwavari nekuda kwekusiyana kwemutauriro
maservice providers vangatibatsirawo nekubraila kana kuisa pane zvinhu zvinogona kunzwika in audio format tichigonewo kuzvinzwira zvinotibatsira uye zvekare kana kuri kwekuti kunodawo privacy kana kuti nyaya dzakavanzika kuti vagonewo kutibatsira tiri tega nokuti nguva zhinji vanotitarisira pasi nekuda kumanegative attitudes vanofunga kuti hatigoni kufunga kana kuti kuzvitaurira tega tikaenda namaassistants kana vanhu vanotibatsira vanoda kubvunza kuvanhu ivavo kana even to disclose our status kuvanhu ivavo so tinoona kuti nyaya dzakavanzika dzeupenyu hwedu dzinopedzisa dzaakuenda kuvanhu vasiri ivo
izvi zvatsigirwa navafarai mukuta vanorwira kodzero dzevakaremara vakati kufumurwa kweutano uku ndiko kunokonzera kuti vazhinji vasaenda kunotariswa chirwere cheHIV and AIDS
nhamo ndeyekuti asinganzwi asingatauri anoda interpreta saka secrecy haipo ndiyo fiye yasara iyo yokuti dai vanoongorora vagona sign language zvaizoita protect secrecy in ye circumcision kana secrecy ye testing inenge yaitwa pano iko zvino vazhinji vari kungoti ah zvino shamwari yangu iyi ari kuziva zvandiri izvozvo kune vasinganzwi zvavafundusa
amai Barbara Mangami vanotungamirira sangano reDeaf Zimbabwe Trust vakati ruzivo munyaya dzeutano runofanirwa kuitwa nenzira dzinobatsira zvizvarwa zvese zvemuZimbabwe kusanganisira vane urema
kazhinji kacho isusu tinonzwa nekutaura nekunzwa tinongofunga kuti munhu wese anofanira kunzwa nemanzwiro iwayo
nepfenyuro yeStudio 7 haina kukwanisa kubata vaDavid Parirenyatswa vanove gurukota rezveutano nekuchengetedzwa kwakanaka kwevana kuti tinzwewo divi rehurumende panyaya iyi ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Patricia Mudadigwa
sangano replan international rinoti ratanga chirongwa chekucherechedza kushungurudzwa kwemadzimai che-16 days of activism against gender-based violence nekukokera musangano wekuziya kuroodzwa kwevana vasati vabva zera uyo waitwa nevatungamiri vemakereke akasiyana-siyana muzvare Angela Machonesa vesangano iri vanoti vana mufundisi wemakereke anosvika makumi masere vasangana vakatsidza kuita zvose zvavanokwanisa kuti dambudziko iri riderere munyika Shonda Rapera, gurukota rezvedzidzo Valazarus Dokora, vakati vana vanosvika zviuru zvina nemazana mashanu vakanga vasiyira chikoro panzira nenyaya yekuroora kana kuroorwa vasati vabva zera. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMavelous Muhlanganya weStudio 7 namuzvare Machonesa.
Kucherechedza 16 days of activism chirongwa chinoitwa gore negore isu sePlan International taita chirongwa tatanga nhasi taparura nechirongwa chemusanganiswa wevafundisi vose munyika yose vagara pasi kuti vaite hurukuro pamusoro pekuzama kuderedza kuroorwa kwevana nekuroodzwa kwevana vasati vasvika zvera
zvii zvabuda pamusangano uyu zvamunoona zvichizobatsirawo dambudziko iri riri kunzi riri kutekeshera munyika
tiri kufara zvikuru kuti vafundisi vemuZimbabwe vabvuma kuti chokwadi kuroorwa kwevana itsika yakaipa, itsika yakanganisa buriro revasikana, itsika yaita kuti vana vasikana varegedze kuenda kuchikoro, uye vanongedzera zvikuru kuti nyaya yenzara nekushaya chekubata ndiyo yanyanyo kuitisa kuti vana vedu varohwe vachiri vadiki. Nokudaro vapa wo chitsidzo chavo chekuti vari kuzobatsirana pamwe chete nehurumende, vamapoka akazvimirira vemabhizimusi nevatapi venhau uyezve vagarwa vemunzvimbo dzakasiyana siyana naivo vana chaivo kuti vazame kuderedza nyaya iyi. Vatizve ivo vachashandisa kereke uye vachagona kuzarura mikana mukati mekereke imomo kuti vechidiki vataurirwe pachena nyaya dzepabonde, nyaya dzewanano uyezve kuti vachanamata sezvo vari vafundisi kuti nyaya iyi inyaso kupera. Vatizve vachawana mukana wokugara nevana pasi vachitsaura nekuvanzwa vana kuti zvii zviri kuvanetsa kuti vagone kuvabatsira.
Avanga vari muzvare Angela Machonesa vePlan International vachitaura naMavelas Muhlanganyauye weStudio 7 vari muHarare. Iko zvino tochienda kuna Mavelas Muhlanganyauye achitipa pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika muIran.
Hurumende yeAmerica inoti kwese kunenge kuine hondo kana kusagadzikana kune dambudziko rekubatwa kwevanhu senhapwa. Sangano reInternational Labour Organization rinoti pasi rose pane vanhu vanosvika mamiriyoni makumi maviri vanobatwa senhapwa mumabasa. Pavanhu ava vanodarika mamiriyoni mashanu vana vadiki. Mumiriri weAmerica kuUnited Nations amai Samantha Power vanoti zvikwata zvinopfurukidza mwero zvakaita seISIS neBoko Haram zviri pamberi pakubata vanhu senhapwa. Zvikwata zviviri izvi zvinonzi zvinokurudzirawo kubatwa kwechibharo kwemadzimai muNigeria, Syria neIraq. Amai Power vanoti zvakakosha kuti United Nations ipedze hondo idzi kuti vanhu vasarambe vachibatwa senhapwa. Mashoko aya anotaura pamire hurumende yeAmerica panyaya yekubatwa senhapwa kwevanhu pasi rose.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yevanhu, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munhau dzemitambo, mumusha weCapes United hamusi kudaidzwa anonzwa nemhemberero. Mutoro wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anotitaurira zviri kuitika.
Mhemberero iri kuenderera mberi mumusha weCapes United. Mushure mekunge chikwata ichi chakatora mukombo weKasolaga Premier Soccer League kwapera makore gumi nerimwe chete vachikundikana. Vatsigiri vechikwata ichi havasi kudaidzwa vachinzwa nemufaro mushure mekutora mukombe wakakosha uyu. Mumwe wavo vafadzai muchichwa vachiti nguva yanga yarebesa vasina kumbofara.
Hangu yange yarebesa bhataiwa totenda chitembwe nebasa rakabatairaiwa toti ndingazviramba zvakadaro chero kusvika next year.
Murairidzi wemaGreen Machine Lloyd Tembwe anoti nguva yakadai inofadza zvikuru zvekuti ari kufara kuve mumwe wemumhuri iri kupemberera kubudirira kwayo.
Tikufara, I think we are happy. My moments akadai anonakidza and it's good to be part of it.
Tembwe ndiye aimbova mutambi wekutanga weCapes United kutora mukombe weleague achirairidza chikwata ichi. Muredzi weCapes United vaFarai Jere vanoti vatotanga kare kutsvaga mari yekutamba mumakundano emuAfrica egore rinouya eCAF Champions League. VaJere vanoti chinangwa chavo ndechekuita zvakaitwa neMamelodi Sundowns ekuSouth Africa.
Vateereri musakangano wachirongwa chedu cheLive Talk apo tichatarisa nyaya yekuparurwa kwemabond notes neRBZ. anokuoneka ine mufaro semazuva ose. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiyamwe na Chris Gande nantungamiri Nkomo.
Soku isikati sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emoyeni ku Studio 7 ngolesithathu mhlaka 16 lwezi 2016 ngu Chris Gande endabeni zethu lamhlanje.
UCastro umuntu obeyiqondile okwenzakala ukuthi khona umuntu engamboni njengomuntu oqondileyo kufanana nokuthatha uthwangirayo uthi wena kaqondanga, uthatha umjuru uthi kaqondanga, uthi uthatha umgabu uthi wena ngumuntu oqondileyo.
Amazwe amanengi aqhubeka ethumela amazwi enduduzo kuzulu weCuba kulandela ukufa kukamnumzana Fidel Castro.
Abalwela amalungelo abaphila lobugoga bathi bakhathazekile ngokwenza kukahulumende weZANU-PF bembeka umlando okungazinikeli kundaba eziphathelane labo.
Amabhanga elizweni lamhlanje aqale ukupha uzulu imali yephepha yohlobo lwama-bond notes, kodwa izitolo eziningi bezisala ukuyamukela imali.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Amazwe amaningi aqhubeka ethumela amazwi enduduzo kuzulu weCuba kulandela ukufa kwamnumzana Fidel Castro, yena owakhulula ilizwe lakhe kuhulumende wongcindezelo wazokuba ngumkhokheli walo njalo okweminyaka eminingi. UCastro ubhubhe ngomgqibelo eseleminyaka yokuzalwa engamachumi ayisitshiyagalolunye. Uwaziwa ngokuphathisa amazwe amaningi asathuthukayo afana leZimbabwe ukulwela inkululeko egcweleyo.
Kodwa ubengathandwa ngamanye amazwe afana leMelika ngoba esithi unguntando kayiphikiswa. UCastro ungene embusweni ngo-1959 ngemva kokugenqula uhulumende owayekhona ngaleso sikhathi. Wazochiyela umna wakhe intambo zombuso ngo-2008. ELeCuba lancedisa kakhulu ukulolonga amabutho eZipra ngesikhathi sempi yenkululeko, njalo ziningi izizalwane zeZimbabwe ezalolongwa kweLeCuba ezigoqela ababalisi, abongi, odokotela labomanjinela. Ubudlelwano lobu buyaqhubeka lamhlanje lokhu, njalo odokotela labongi bakweLeCuba bahlezi besiza eZimbabwe ukuze bathisa ezibhedlela. Sixhume umnumzana Maxim Kandla owayekuviyo leZipra, yena othi badanile ngokudlula kukaCastro.
Usechile imbali yakhe uFidel Castro. Yena waqalisa ebuntwaneni bakhe at the age yakhe encane nje yama-youth ngokuhlukuluzeka kuleliyani lizwe. Wangena-ke kwezombutho ukuthi ekhulule lesiyani sizwe, wakhulula kwaze kwafika namhlanje ilizwe leliyana lisezandleni zabaningi. Ngibona ngazani-ke singabe silahlekelwe ngobana njena njengelunga lethu leZipra zengesiwuthola ubukhosi obukhona konke sakumunyayo laphana ema training wonke enziwa laphana ngoba sasithola uncedo le training lezikhali sithola njalo lamadokotela ayetrainwa ke laphana kodwa ke asizange sibe lokuhlala okukhululekileyo ukuze kufike namhlanje i-training lena isiyi-history nje uphola ukuthi laphana samunya lokhu lalokhu laphana sathola lokhu lalokhu sikuthola elizweni le-Cuba kodwa kukhona silokuqakathekileyo ukuthi imbali yethu ezizipra kayibalwa njengelenziwa kuzandla kumbe kuzandla nanxa samunya samunyisisa ngobana la ezintegeni lapha abakhona amapayiloti ezombutho lama-civilians abakufundelayo bese-Cuba kodwa-ke kasibalwa njengabantu ababa le mbali engako esayithola ezandleni ze-Cuba ekhokhelwa ngu-Fidel Castro. Fidel Castro umuntu owaba lokuphathisa okukhulu njalo lokumanyana okuhle noJoshua Nkomo onguye wengu-president we-ZAPU.
Ubaba Castro ubethakazelelwa kakhulu ngamazwe e-Africa amanengi la manye amazwe akubo Latin America ngoba ambona njengenkosi njengomuntu owaphathisa kakhulu ekulwisaneni lobuhuquluzi kodwa ubezondwa ngamanye amazwe wena ubumbona njengomuntu onjani uCastro?
UCastro umuntu obeyiqondile okwenzakala ukuthi khona umuntu engamboni njengomuntu oqondileyo kufanana lokuthatha uthwankirayo uthi wena kaqondanga uthatha umjuru uthi kaqondanga uthi uthatha umgabuthi wena ngumuntu oqondileyo ngoba ulakho uyabe ukuthola khona laphana abantu laba abakhona bayabe ukuthola kulowo muntu. UCastro wakhulula amazwe amaningi not e-Afrika kodwa ngaphandle khona ngale balungwini bamthanda uCastro ngendlela ayenzayo elizweni lakhe bona labana babeyibo ababengabahuquluzi ababencedisana lohulumende nalona mkhuphayo yibo labo abayintanga yinye wena le lokho bephethe bona labana ukuthi khona hayi umbuso kaCastro kabawuzwisisi kodwa-ke xa sikhangele ngesikhomanisi lwana ngumuntu oprotectileyo ngoba wakhupha i-dictator.
Umnumzana Maxim Kandla wayekuviyo leZipra sixoxela ekobulawayo.
Ibandla leZANU-PF linqobile kukhetho lokudinga uzamela isigaba seChimanimani ngempela sonto obemela ibandla leli unkosikazi Nokuthula Matsikenyere uthole amavoti azinkulungwane ezilitshumi 11,446 kuthi obezimele umnumzana Edmore Mthethwa uthole amavoti adlula kancane inkulungwane ezintathu i-3,000 votes. Kuthi umnumzana Peter Kunjanga obemele ibandla elikhokhelwa umnumzana Elton Mangoma ele Renewal Democrats of Zimbabwe wathola amavoti afika phose amakhulu amabili i-183 votes. Obemele iNational Constitutional Assembly umnumzana Pesanai Musakura yena wathola amavoti alikhulu i-171 votes. Njengenjayelo amabandla aphikisayo athi bekulokuqilibezela. Umbuzo osukhona ngothi kanti vele abamabandla aphikisayo bazafa venelisa na ukunqoba emaphandleni kukhetho. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethe ecubungula izombusazwe umnumzana Brilliant Mhlanga.
Indaba ye opposition politics eZimbabwe kayikafiki kusibanga sokuthi abantu ngabayahlanganisa amakhanda bakhulumisane bebe le one big esingathi ngesilungu i-big front opposition front abangayenza ime lezanu ukuthi ibe yiyo eyathi nxa kulokhetho olunjengalolu imele izanu imele i-opposition ime against izanu. Isikhathi sonke sibona abantu besima ngamunye ngamunye like lokho kwenzakalayo kugcina kusenza kube esingathi ngesilungu le-fragmentation yiluhlupho olukhona lolu. Yikho futhi embona sikubone kusenzakala eNothoni. Ngoba ukuwina kukaThemba Mliso eNothoni bekuyi-protest vote liyana. Kukhetho olulandelayo oluyilo oluqondileyo luka-2018 uThemba kayiwini iNothoni. Kungaqhubeka ngendlela into ezihamba ngayo. UThemba kungena muntu ozabe emsupporter kuyikuthi amabandla wonke ahlanganise amakhanda athi gwaqa athi Themba kamele wona. UThemba kayiwini i-election yana eNothoni kuma-election ka-2018.
Kanti manje kuyini okungenziwa ngamabandla aphikisayo ukuthi benelise ukungena bathole ama votes amaningi emaphandleni?
Okuqala, abantu kababekwazi ukuthi izano emaphandleni yanelisa ukuhlanyela inhlanyelo yokwesaba ebantwini. One, okwesibili, izano emaphandleni yanelisile ukuthi ichiye isizwe ilizwe lonke lehlukene ngombono ngaso kubuya kwezombusazwe ukuthi osemadolobheni uyazwisisa ukuthi indaba yezombusazwe ipolitics ayehlukananga le economy. So uzondi izano ngoba ubona ibulala i-economy. Osemakhaya osemakhaya izano uyibona inika i-entitlement ngoba imnika ilend, imnika amathuba athize lokunye. Njalo izano ikwanisa ukuthi angangani yangani iyahonola imlandi imethusele again inikeleleyana ithuba lokuqala ukuthi well singakwenzela lokho xa ungazanga usenzele lokho.
Hello ke ngumnumzana Brilliant Mhlanga, ingcwethi ecubungula izombusazwe wekhuluma le Studio 7 ecingweni esebhilitane.
Ukwenza kukahulumende ukuvimba ukusabalaliswa kolwazi lwemisebenzi yenhlanganiso ezifana labo this flag tajamuka sesijikile lezinye enkundleni zebulenjini eze-social media sokuvule amathuba okuthi kube nendlela ezehlukeneyo zokusabalalisa lolo lwazi mayelana lesimo seZimbabwe. NgoLwesithathu ledluleyo, intathelizindaba ezimbili uHenry Beat loChristopher Charamba basungule ukusakaza ngendlela entsha e-podcast yakuqala bekhuluma ngezombusazwe phansi kwesihloko esithi Politics and Beyond. Ukuze sizwe okuningi ngali podcast, umnumzana Onaishoniwa, umqondisi wenhlanganiso yenkundla ebulenjini eyokusakaza ebizwa ngokuthi iCapital 263, uxoxelo Mike Wobe weStudio 7.
I-Politics and Beyond ngumsakazo oqalelwe ukuthi abantu abavela kuma-age vele ama-teenagers okuyi-18 labakhulu abasebekhulile empijeni okuma-35 babe bekwanisa ukuba le nkonzo bakhulumisane ngendaba ezokukhokhela ilizwe lethu leZimbabwe.
Kodwa i-Politics and Beyond ingaba kuyinto ezobasiza abasakhulayo na?
Ehe, into ekwanisa ukusiza abasakhulayo i-information lokuchasiselwa ukuthi izinto lezi zitsho lokho, ngoba kaningi kakhona abantu unxabeza izinto ezepolitics esiyezivithivithi kumbe eseradio uvela ku-one side kuphela. So abantu labo uChris loHenry abakhokhela umsako bayabuya lapho ukuthi bakwanise ukuchasisela, babuze umbuzo, bekhulumisane vele. Abantu zabe besekwanisa ukuzwa ukuthi right, nxa umuntu ekhuluma ukuthi izimasetithoni yini umuntu osakhulayo, izimasetithoni ingakwanisa ukumsiza na?
Likhona icebo na elizosiza abangelayo imali yokuthenga i-data ukuze labo babe lethuba lokulalela le podcast?
Sisaqala vele ukwenza izinto ze-Capital 263. Isitructure sifuna ukuthi ama-podcast abe available. Sizacompressa ama-podcast akhona abe available ku-WhatsApp, silungise i-podcast ukuthi umuntu uyakwanisa ukufaka iy'namba zakhe. Sokwazi ukuthi abantwana abaningi lapho seZimbabwe bale WhatsApp kuma-phone i-intanethi le yabo, uyakwanisa uku-afford-a hopefully ama-bundles yokuzilokoza. Sifuna ukuphakheja ama-shows akhona abe mancane ukuthi umuntu angakwanisa ukulalela for maybe size maybe 5 megabytes kumbe 8 megabytes engakwaniswa ngabantu abanama-bundles. Siyakwazi vele ukuthi kuyahlupha ukuthi umuntu abe i-access ku-internet ngoba bayafuna i-data eningi, kodwa sizazama vele ngendlela esifuna ukuzi-arrange lazo ukuthi kube available ku-WhatsApp ngoba yiyo i-platform esetshenziswa kakhulu labantwana abasakhulayo.
Okwamanje-ke abafuna ukulalela le podcast bangayithola kuphi?
Bangayithola ku-SoundCloud kule-account ethiwa yi-Politics and Beyond. Bangahamba ku-Twitter @beyondpoliticszw.
Lo ngumnumzana Onaishoniwa, umqondisi wenkundla ebulenjini esakazayo eCapital 263, sixoxela eHarare.
Alingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk lamhlanje esixoxa khona ngemali yephepha ethulwe lamhlanje yohlobo lwama-bond notes. Liwasebenzisa njani lapho elikhona?
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001 202 0818 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo.
Ale balaleli studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington DC.
Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafithane.
Isiphathamandla sebandla eliphikisayo elikhulu kwele Liberia ele Congress for Democratic Change, iCDC, lithi lingeke lalandula loba ukusekela ukuphuma ezindabeni okuthi owake waba ngumongameli walelo lizwe umnumzana Charles Taylor engabe ekhuthaza ukuthi owake waba ngumkakhe ukuthi ancintise kukhetho lukamongameli ngo-2017.
Abaphathi ntambo abathathu bakwele South Africa sebekhuthaze umongameli Jacob Zuma ukuthi achiye umsebenzi. Laba ngababalisa umphathi wezokwethekelelwa kwelizwe uDerek Hanekom, owezempilakahle uAaron Motsoaledi lowezakhiwo uThulasi Ncesi.
Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington.
Pula wasangoma umntana muya kula pula sangoma.
Abalwela amalungelo abaphila lobugoga bathi bakhathazekile kakhulu ngokwenza kukahulumende weZANU-PF. Bembeka umlando wokungazinikeli kundaba eziphathelane labo njalo engazihluphi ukuza emkhosini ehlose ukubaphathisa ukuba bazwisise phezu kwendaba ezithize eziphathelane labo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Isikhalazo lesi sivezwe ngabalobugoga laba emhlanganweni oqoqwe ngabenhlanganiso esebenzisana labangezwayo endlebeni ye-Deaf Zimbabwe Trust imanyene lephatheka kumikhankaso kundaba zegciwane lengculaza kulolu hlangothi ye-Disability HIV AIDS Trust. Usizo lwemali luvelele kwabe Progressio Zimbabwe. Iningi labaze kulomhlangano kungabangezwayo endlebeni labangaboniyo. Kumazwi akhe ngesikhathi ekhulumisana labaze kulomhlangano omunye wabaphatheke kumikhankaso yokulwela abagogekileyo umnumzana Farai Mukuta utshengisa ukukhathazeka phezu kokwenza kwahulumende lenhlanganiso ezitshiyeneyo abangabonakaliyo kumihlangano yabo. Kwasekelwa ngumqondisi wenhlanganiso ye-Disability Women Support Organization unkosikazi Rejoice Timire othi lokhu kutshengisa ukuba engelani labagogekileyo uhulumende.
Ukusizwisa ubuhlungu kakhulu, lanxa ngigogekile ngilamalungelo, ngingumuntu njengabanye abantu. Konke okuhlukuluza abanye emhlabeni lami kuyambamba. Yikho ke bekufuze bebuye bezekuzwa bezezibonela ukuthi nxa sesithi umuntu ongaboniyo, nxa sithi i-information angiyithole uyabe sithoni, nxa sithi abantu abagogekileyo nxa besithi i-information abayithole batshoni. Lapha kade bezazibonela for sure kulokuthi sibe siyenzi esingathi i-advocacy sibalanda sithi alokhu kuhambe kahle, lokhu akuhambe kahle, bengasiboneli ngamehlo.
Igqwetha elilwela ilungelo labalobugoga umnumzana Abraham Mateta ngomunye wabaphatheke kubi phezu kokungazinikeli kweziphathamandla zikahulumende lenkokheli ukusekela inhlelo lemihlangano yabo.
Nxa ngikhuluma ngizimele ngathi abantu siyathokoza ukuthi yebo babuyile, kodwa silethemba lokuba engxenye abaphathi ntambo bakahulumende. Siyabe sifisa ukuthi ngabe bayenelisa ukuthi bathole isikhathi sokuthi babuye emhlanganweni efana lalowo, ngoba angibonanga abantu abasebenza kuhulumende abaningi kulo mhlangano.
Lanxa bezingekho iziphathamandla zikahulumende kanye lenhlanganiso eyisebenzelana lozulu olobugoga ujajulelwe ngabazekiwo lomhlangano okubalisa umnumzana Thembela Sibanda oyisifundi esesikumnyaka wesibili kwezokusebenzisana lozulu i-social work.
Kakhulu kule zinto ezihlupha abantu abagogekileyo ezinjengokuthi abatholi i-information ngendaba zokuye emacansini ngendaba zegcikwane le-HIV and AIDS. Kukithi thina ukuthi sikhuthaze abantu ukuthi bengathola njani i-information ngezinto lezi.
Obona ngokuqhutshwa kwenhlelo zabasakhulayo kunhlanganiso ye-Disability HIV AIDS Trust, umnumzana Edwin Ndlovu ufisa ngaye bezikhona iziphathamandla zikahulumende ukuzizwela lokuzibonela kulokho abahlezi bekhuluma ngakho.
Kodwa inhlelo zikhona. I-problem yikuthi inhlelo lezi ezenziwayo ziqondane labantu abakhubazekileyo zenziwa ngendlela engabafinyeleliyo bona. Ngani kukunjalo? I-problem yikuthi laba bantu abahlela inhlelo lezo abafinyeleli abantu lawo ukuthi bezwe ukuthi kanti bona bafuna indlela bani, bazifuna ngaluphi uhlobo, bayenza besemahofisini abo, abayenzi lani esingathi i-consultation ukuthi benze inhlelo zabo from an informed point of view.
Abakhubazekileyo abaze kulomhlangano batholiswe ithuba lokuhlolwa ukuba balegciwane nalo bahatshi abavele kuhlangothi lwezempilakahle kumunisipala weHarare bebesehluleka ukukhulumisana ngokugcweleyo lalaba bantu kakhulu abangezwayo endlebeni. Kwabe kade benxusiwe kulomhlangano kuze ababalisa inhlanganiso ye-Federation of Disabled People in Zimbabwe, Population Services International, Progressio Zimbabwe, Southern African AIDS Trust, leye UNAIDS. Bebengekho abogatsha olubona ngezempilakahle lokulondolozwa kwabantwana lanxa bebenxusiwe kumele babe khona. Inhlanganiso bezingekho lanxa bezinxusiwe lazo zibalisa e-National Association for the Care of the Handicapped, abe-National AIDS Council, abe-USAID, Oxfam, IM Swedish Development Partner, Zimbabwe National Network of People Living with HIV, SAFAIDS, Cancer Center, le-HIVOS. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Kwezemidlalo lamhlanje lisinde ngesikhala senaliti ekugunyulweni kusigaba seKasilaga Premier Soccer League iqembu leCholocho ngemva kokuba liqede likundawo yesithathu nxa usuka ngaphansi kwengalane ekufikeni komlindi yacina kwemidlalo yalonyaka ngempela viki. Kubika uJoseph Njanji.
Liza qhubeka lidlala kusigaba saphezulu iqembu lomdlalo wenguqu leTsholotsho ngemva kokuqeda likwindawo yesithathu nxa usuka ngaphansi kwengalane yeCastle Premier Soccer League. Lokhu ngemva kokuba inhlanganiso yezifa le-PSL zigcine zivumelane ukuba kugunyulwe amaqembu amabili kuphela ekupheleni kwemidlalo yalonyaka ngemva kokuba kuye kwaba nengxabangxoza phezu kwenani lamaqembu azaphuma lokungena kusigaba saphezulu. Iqembu leTsholotsho liqede elilingene ngemiklomelo leqembu leMutare City Rovers lona eliphutshe likwindawo yesibili nxa usuka ngaphansi kwengalane njalo eligunyulwe ndawonye leBotha Strikers. Zombili iTsholotsho leqembu leMutare City Rovers ziqede ezile miklomelo engamashumi amabili lesithupha kodwa eleTsholotsho lisinde ngoba lihlohlweka lutshwane. Umqeqetshi weqembu leTsholotsho uLizwe Sweswe uthi ngemva kweminyaka emibili eqeqetsha leli qembu eliphathisa uba liyale lokhu lidlala kusigaba saphezulu usedinga ithuba lokuqeqetsha amaqembu amakhulu. Iqembu leCapes United yilo eliphakamise isicoco ekupheleni kwemidlalo yalonyaka kusigaba se-PSL ngemva kokuba liphutshe le miklomelo ngamashumi ayisithupha lantathu kuthi ele-FC Platinum liqedele kwindawo yesibili le miklomelo ngamashumi ayisithupha lanye. Ukapteni weqembu le-FC Platinum uPetros Mari uthi bazame ngamandla abo wonke kodwa kwehlula ukuba bephakamise isicoco.
Ya sidlale sharp ngezi team ukuthi sifike lapha esikhona. But congratulations to Cape United labo bafayithile ukuthi bethole i-championship. Asidlale sharp ngezi team e-FC Platinum la ukubonga ngama-supporters ngendlela akade besupporta ngayo.
Kolunye udaba olumelana nomdlalo wenguqu iqembu labesifazane elimela isizwe emdlalweni wenguqu liphelelwe ngumphako kumncintiswano we-Africa Women Cup of Nations oqhutshelwa elizweni leCameroon kulezi nsuku ngemva kokuba linqotshwe emidlalweni emibili laba ngutshikilobhanqa emdlalweni wodwa kusigaba sikaGroup A. Iqembu leMighty Warriors libe ngutshikilobhanqa 0-0 leqembu leSouth Africa emdlalweni walo wakuqala lanqotshwa nge-1 kanyala iqembu lase-Egypt emdlalweni wesibili wathi emdlalweni walo wesithathu litshaywe nge-2 kanyanga leCameroon. Sikhangele umdlalo kakhilikithi. Iqembu elimela ilizwe emdlalweni kakhilikithi linqotshwe ngama-wickets ayisithupha ngeleSri Lanka kufinali ye-Tri Nations Series of efike emaphethelweni ngesonto edolobheni lakoBulawayo. iqembu leZimbabwe yilo eliqale uchaya ibhola lathola amaranza alikhulu lamachuma esithupha lilahlekelwe ngabadlali bonke. Kuthe iqembu leSri Lanka seliphendula libuthelele amaranza alikhulu lamachuma esithupha alesithupha njalo lilahlekelwe ngabadlali abane kuphela. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Sholozama, Nancy Stimela, Kumala, Zimbabwe Mama. Sholoza, Nancy Stimela, Kumala, Zimbabwe Mama. Sholoza, Nancy Stimela Mama.
Hey, Abuju, Abuju, hey, Abuju, Abuju, Stimela, Zimbabwe Mama.
Silethuleleke udaba obele uqhakathekile lamhlanje udaba lwamabond notes wona ethulwe lamhlanje. Amabhanga elizwe lamhla aqale ukupha abantu imali yephepha ehlobo lwamabond notes. Inkinga ike yabakhona yikuthi izitolo eziningi ziqale zisala ukwamukela imali ikakhulu eHarare ekuseni ngoba zisithi kazizwisisi. Kodwa ngokuya kwesikhathi ezinye isitolo ziqale ukuyamukela kanye labathengisa emigwaqweni labo sebeyisebenzisa. Ekuseni isitolo esifana labo OK Zimbabwe le Pick n Pay eHarare bezisala ukuyamukela imali zisithi zimelele ingcazelo evela kubhanga elikhulu elereserve.
Lona ibhanga elikhulu lereserve likhuthaze abantu ukuthi basebenzise imali le njengabe vele bekwenza ngensimbi eyamabond coins. Lo manje uZulu jikelele ubesala ukuba imali iqale ukusebenza ngoba bengazwisisi ukuba izonceda bani. Imali le yethulwe isikhathi sinye uZulu esesaba ukuba uzalahlekelwa imali yakhe ngoba lokho engakaqondisisi ukuba isebenza kanjani. iStudio 7 lamhla iphume ijumo ukuyakhulumisana labathatha imali ebhanga kwaphuma ukuba abantu bayaxutshaniselwa imali abayiphiwayo baphiwa ibhondi kunye ledola leMelika.
Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili.
Amabhanga elizwe lamhlanje aqalile ukupha abantu imali yephepha yohlobo lwamabond notes.
Amazwe amaningi aqhubeka ethumela amazwi entututso kuZulu weCuba kulandela ukufa kukamnumzana Fidel Castro.
Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje igama uChris Gande lilale.
Lami owenu uNtungameli Nkomo. We'll be right back.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7.
Kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.